very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. Today, Friday, December 30th, 2022, and this is Live Talk. I am your host, Evans Zeninga. And tonight, it's just a day before the end of 2022, and a lot has happened in this year. Many people are looking forward to the coming year amid many challenges in Zimbabwe. We've been talking about the year 2022, the whole of this week, including successes and failures, the political situation in the country, inflation, power crisis, women's issues, challenges faced by the youth, just to mention but a few. We had voices from the diaspora and locals, including the youth, about problems they faced in 2022. Some achieved a lot amid an economic crisis in the Southern African nation, and we are eager to get into a new year full of happiness and progress. Let's have a look, a quick brief look, at some of the top news happening today. Pele died yesterday at the age of 82 after battling cancer and cardiac problems. Over the course of his legendary career, the man who led his national team to an unprecedented 3 World Cup titles, becoming one of the greatest sportsmen to ever walk the earth. VOA's Robert Raphael has more on the life of the international icon.
The man who would become known simply as Pele dazzled fans on the World Cup stage for Brazil and in club games and international tours with his team, the Santos Football Club, before generating enthusiasm for the game in the United States, joining the New York Cosmos at the end of his career. He was born Edson Arantes do Nascimento on October 23, 1940. As a child, he gained acclaim for his soccer skills and signed with Santos at the age of 15. By 16, Pele was part of Brazil's national team, and in 1958, he made his World Cup debut at age 17. He is the youngest player to ever score in the Men's World Cup, ending up with 6 goals in the tournament in Sweden. Pele's 2 goals in the final match helped Brazil capture the 1958 title, and he led his team to 2 more World Cup titles in 1962 and 1970. With an international career that included 77 goals in 92 official matches, Pele was named FIFA's co-player of the 20th century, along with Argentina's Diego Maradona. In 1975, Pele joined the New York Cosmos of the North American Soccer League and played 3 seasons there. In 2015, Pele reflected on his life at the top of the game.
I think the secret to success is to respect people, to be prepared always, and then never, never think you are the best.
Thursday, France star Kylian Mbappe said that Pele's legacy will never be forgotten. And Pele's daughter, Kelly Nascimento, remembered her father, writing on Instagram in Portuguese, quote, "Everything we are is because of you. We love you infinitely. Rest in peace." Robert Raphael, VOA News, Washington.
That was the legendary Pele story right there. May his soul rest in peace. Kwazwai, vateereri nasi muchirongwa Live Talk. Tiri kuonekana negore ra 2022. Tichigadzirira kuchingamidzana na 2023. Vakuru vakati, ndiko kupindana kwemazuva. Takapedza svondo rino rese. Tichitaura pamusoro pegore rino. Kune zvakawanda zvatakanzwa zvematongerwo enyika, nyaya dzedumbu, kuwanikwa nekushayikwa kwemabasa, kunetseka kwevanhu nekushandisa mari yemunyika. Takatarisana nemari dzekunze nezvimwe zvakawanda. Tichada kuti tione kuti rino zvarapera, tichapinda mune rinouya nenzira dzipi. Imiwo kwamuri kwakamira sei, makaenda kumusha here, nzira dziri kufambika here, mvura yakanayawo here ikoko. Tumirai namba dzenyu, tikufonereiwo kana muchida kupinda muchirongwa, tinzwe kuti kwenyu kune morari here wegoredzva. tine urombo tatanga nasi tichitaura ninyaya dzekushaya pevakamboita mukurumbira wenhabvu mambo webhora Pele ndorangarira tichikura tichiri vana vadiki taiona mabhuku ataiverenga kuchikoro makanyorwa kunzi Pele mambo webhora. Tine urombo hwekukuzivisai kuti aiwa vazorora kuvakashayika nezuro mushure mekurwara kwechinguva chakati kuti nedenda regomarara. Coming back to Zimbabwe, the Citizens Coalition for Change senior official Job Sikala, who is also member of parliament for Zengeza West, has been denied bail once again. He's been in remand custody for almost 200 days, facing charges of inciting political violence following the death of CCC activist Mob Blessing Ali in Nyatsime. He was denied bail today, and his attorney, Jeremiah Bamu, explains how the day went.
Vati pasaranguva kuti tisvike musi wa3 January, saka nekuda kwaizvozvo hapana chikonzero kana prejudice ingaita kuti vasikana vapiwe mukana kupongwa chepakunze.
Saka tasa kuti hurumende yakamboenge yati ine mapepa airida kupa vasikana nemimadhodha, ungatsanangura here pamusoro pemapepa zvafamba sei?
Pane mapepa atatambidzwa mudare ari kunzi achada kushandiswa nevafishisi panyaya iyoyi, asi chandingangotaura ndechekuti kubva pakutanga taisa mashoko aya pamberi pedare kuti vatsvuchisi havana humbo hwavainahwo hunonongedzera kuti vasikana vapara mhosva. Takaisa defense hotline, takaisa exception, takakumbira mafedha particulars, taikumbira mastate papers zuva nezuva. Mushure mekunge zvese zvazoonekwa, tsvayo yatonzi yatanga, ndopava kuti tave kutsvaga humwe humbo. Zvinongobudisa pachena kuti vakuita kuikira nekutsvagiridza kuti vazowana chekusunganidza kuti vabati vasikana nemhosva. Asi chokwadi ndechekumochaa.
That there was that Job Sikala's lawyer, Jeremiah Bamu, explaining what transpired today in the courts. It's not always been a sad story. We also have interesting stories coming out of Zimbabwe today, and we have a story in which villagers in the Chakwa communal areas teamed up with relatives and friends living in the diaspora to embark on a huge infrastructural project. They have revamped Nunu Dam, which was devastated by floods a couple of years ago. The dam will be utilized by the locals in many ways, including fishing, watering, domestic animals, and ultimately to engage in an irrigation scheme for the scores of peasant farmers. Our correspondent, Ezra Chisa Sibanda, attended an official opening ceremony of the dam, and this is what he saw.
Jabulela damu la kuti kwakhe damu. Jabulela kakhulu. Ngibadla ke abantu. Angachosa. Nolivele kachikalanga. Nolivele kachikalanga.
Ntolevele kantowa ko.
Oh. Ndini ngedamu.
Futi
haizijabule kakhulu.
Hayi, mina bembuya ngizodonsa amahlahla meva, ngidonsa amahlahla kuwakhipha konke lapha kwakungangeni.
Wena umbani mama?
Mina ngumama uMamolo Sithembu ngizale eCholoshi lapha ngumendo.
Uhlala ngala?
Ngizale
eThanga. So lapha kusitshela umsebenzi wakhe lawenzayo njengabomama.
Thina bomama besibuya lapha sizodonsa amahlahla aganyulwa ngabobaba. Obaba bezigamula amahlahla thina sidonsa ukhipha konke la madwala lokunye.
So kanti usuzigqada ngalokwela kwezi?
Gqada mina futhi ngangakwazi, ngangisithi izinto lezi zenziwa ngabelungu, and ngifundile into eningi ukuthi into yonke kuyakumele uzenzile. Njalo ngifunde lokuthi kumele libe ngamagundu.
Awuzwa-ke ye ajabulile abadala. Orayi, ungoba inkomo leya, yimi emvaka inkomo lapha, yimi womhlambi lo.
Umhlambi lo lapho wabanika inkomo.
Abanika inkomo ukuthi badle bahlale.
Ukuthi badle. abantu bethanga
abantu bethanga
bajabulile
ijabulile lana kakhulu jabulile
lana jabulile
jabulile
asambele khona isamba sele dama
yena
ayawu
Nazo ke lapho izizalwane zentsha kwa ebulilima ezihlala ngaphandle kwelizwe benza umsebenzi omuhle ebulilima. Siyabonga uEzra Chisa Sibanda ngalolu daba. That was a very colorful event indeed. It's not a Zimbabwean event if there is not so much food. People walking the talk, ending the year on a high note in Bulilima. And now let's shift our attention to the coming year. What are your expectations for 2023? Now that you know what 2022 was, does it still remain a mystery? What are you planning to get into the new year? Is there anything special going on? What are your new year resolutions? These and other issues are in the minds of Zimbabweans as they get into 2023. And to help us discuss these expectations, we are joined by political analyst and scholar, Professor Ricky Mukonza. He is in South Africa. We also have Citizens Coalition for Change, chairperson for North America, Mr. Tawanda Dzokora. We are hoping to get our Traders Association director, Dennis Juru. Hopefully, we will bring him later on the show. Gentlemen, welcome to Live Talk.
Thank you.
Let me start with you, Vadzokora. Toti imuchidimbu 2022 ndia payout. Mangwana chaeta akupinda muna 2023. Muri Zimbabwe yotarisira zvipi titangire ipapo muchidimbu.
Regai nditangire kuti nematambudziko kumuri kwaPele. Ini ndiri mutereri webhora zvakanyanyisa. Saka ndiri kunzwa kurwadziwa kutarasikirwa negamba guru rebhora. VekuBrazil vari kuchema, tinochema navo. Asi nyaya yaitika apa ndeyekuti VekuBrazil vari kuchema nesuwo tiri kuchema kuZimbabwe nekuti Zimbabwe yafa, Zimbabwe yaenda, hakusisina Zimbabwe, goreira na kupera zvakanaka, vanave Zimbabwe, vari kuchema iko zvino kutaura kwandiri kuita, inzara yoga yoga, mapostori for ED, ari kuita minana, ari kurodza vana, gorero riri, ma youth for ED, ari kuponda vanhu, ari kuponda vanave Zimbabwe, vanave triple C, makaona zvakaitwa Mo Blessing Ali, makaona zvakaitwa Mr. Tuesday kubulawayo makaona zvakaitwa Pondeni Nguve kukwekwe vama youth for ED iwayo ari kudaro kwetawo madealer for ED atengesa nyika yese yaparara yaenda kwetwa ma Chinese ma Russians for ED atora nyika yese Zimbabwe haisisina nyika asi takatarisa 2023 tiri kuona kuti pane chinhu chimwe chete chatinoda kuita sevana veZimbabwe as a resolution. We need new leaders. Akuna kurarama kwatingarambe tichiita tichitungamirwa nevanhu vasingateerere zvido zvevanhu. Nevanhu varikuponda vanhu, varikuisa vana veZimbabwe parumwana nzombe zvakadai.
Right, takunzwai vadzokora. Ha, mataura mashoko akakura. Kare tainzwa vachiti mashoko makukutu amataura. Let's also switch over to Professor Mukonza. If you can hear me, Prof, let's have you in. Please recap 2022 and take us into 2023 in a nutshell.
Thank you very much, Mr. Zininga. Good evening to my fellow panelists, Mr. Zokora. Nofunga gore ra 2022 igore ringa tariswerese ranga rakaoma kuvana veZimbabwe. Ndakatarisa zvematongerwo enyika pamwe chete nezveupfumi nekuti zviviri zvinodyidzana. Asi kune zvematongerwo last time takataura zvekufomwa kweCCC nematambudziko aichiri nayo iyo sebato idzva. Ari kutariswa nevanhu achiti apa vangadai vagadzisa apa vangadai nyaya yemhirizhonga takaiotarisa futi vhiki rapfuura. No, nyaya yemhirizhonga yakakosha vaZininga nekuda kwekuti tinoenda muna 2023 kuitika kwemhirizhonga muna 2022 kumabielections kunogona kutipa zvingangouya kana maharmonized elections akuitwa muna 2023. Saka inyaya yakakosha yatinoda kuti inoda kuti iongororwe iyoyo yemhirizhonga. Nekuti also nyaya yemhirizhonga inoaffecta kutambirika kwezvinobuda musarudzo yatingati credibility pachirungu. Saka izvozvo iyo inyaya yemhirizhonga inoda kuongororwa. Then imwe nyaya inoda kutariswa zvendeye nyaya yekuti mapato iwayaya tati CCC yakabuda ZANU-PF yakaita congress yayo. Mucongress umu kwakabuda vamunangagwa ari mutungamiri. Nekuti paitarisirwa kumasure uko kuti panangoita kurwidzana pakati vatungamiri kuZANU-PF vamwe vachiti vanoda kutongwa vamwe asi vamunangagwa vari kuratidza kuti vakabuda uye vari kutoseta timu yavo. Then chimwe chinhu chandapikawo inyaya ye ndonga pane nyaya yakaitika muno muSouth Africa yakabata mumwe mwana weZimbabwe akanga asingambwi zvakanaka akauya kuzotsvaga kurapwa muno muSouth Africa. MEC Popi Ramathuba ndokubva vamunyadzisa ari nyaya iyo yakatudza kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka muZimbabwe. Zvinhu zveutano zvedu hazvisi kufamba takanyara sevana veZimbabwe. Saka ine nyaya ndoona sekuti nyaya dzemapoverty levels ari kuramba achingokwira muZimbabwe. Nyaya yevanazvo nevasina yatingati my inequalities they continue to increase in Zimbabwe zvinova zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kwozoita nyaya yemalonzi vaZininga akapuwa vamiririri vangava vari muhurumende matikati muexecutive kana vari maMPs. Asi chinoda kuti chinzwisika nevateereri ndechekuti kuvamiri veparamende vese vakaitambira mari iyi. Asi mono wakanga uripo kune vamwe ndewokuti vanhu vanga kungapananwa mari here nyika ine matambudziko akawanda sekuwanda kwematambudziko ekuZimbabwe. Nyaya yemagesi
Profesa tikakusiyai zuva rinovira kamuchingotiudzai mitine tinoita depression sure. Asi nyaya yamuri kutaura tiri kuinzwa. Tiri kuinzwa zveshuwa tina vadzokorawo vakateerera mune mabata nyaya yemari dzaipiwa maparamende idzo. Ndofunga neveCCC vakatambirawo mari idzodzo. Tichadzoka kuna vadzokora vagozombopabata-batawo ipapo. Regai timbokubatai muromo ipapo Prof. Tiite kuti tinozodzikanganwa nyaya idzodzi dzevadzokora vakazoenda kumberi zvakanyanya. Vadzokora muri kuinzwa here nyaya yapedzera kutaurwa naProf iyo? Ndoda kutanga neiyoyo ndichidzoka kwamuri kuti nyaya yekuti matiudza inini kuti nyika iri kubvira zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Asi zviri kunzi mamember of parliaments vakatora mari nevekwenyuwo vakatorawo mari idzi. Hameno ipapo munoonawo pakabuda zvakadii ipapo? Tipinde takachena muna 2023.
Tuku nyaya iri panapa ndeye hurumende isingafunge. Tinofanira kutarisa kuti tambudziko riri papi. Ngatitsvagei chaita kuti musoro uteme toenda ipapo. Nyaya iri panapa pane hurumende inotadza kuona kuti kune zvipatara zvisina mushonga yoenda inopa vanhu mari. Inoona kuti marodhi haasi kugadzirwa haasi kufamba zvakanaka. mvura hamuna, magesi chayo chayo wanu wakatamba Christmas, murimurima rega rega. Asiwo votora mazimari, akawanda wanda kudaro. Kutora here 500,000 yose, kunopa munhu mumwe chete, kutitora mari iyo, unojigane muri yako. Izo zvinofanira kuratidza vana veZimbabwe kuti tine hurumende inofanira kunge isiri kutonga nekuti
vadzokora tiri ipapo. I'll go back to Prof after this, but I will ask you this and say to you, as we go into 2023, what do you think needs to be done in Zimbabwe for the smooth sailing of the economy and the country?
Hapana chandinotaura chinopfuura chinogara chitaurwa na President Chamisa, mutungamiriri wevanhu. Vanotaura kuti nyika kuti ienderere mberi hakuna maitiro atingaite kunze kwekuti vanhu vagare pasi vataurirane, tionesane kuti zvinoda kuitwa ndezvizvi. Vanhu veTCCC kusanganisira President Chamisa, mutevedzeri wavo vatendai piti, vanogara vachitaura nenyaya dzenyika kuti nyika kuti ienderere mberi ngatiite zvakati. Kana kuri kuunza US dollar, tinoriunza togadzirisa nyika yedu, pamberi apo tobva tadzokera kukarenzi yedu, zvinhu zvamira zvakanaka. Ndo zvinongofanira kunge zvichiitika iko zvino. Taakuenda kusarudzo, vanhu garai pasi, tiri kuda voters row vamunangagwa. Voters row riri kupi? Vamunangagwa vari kuramba nevoters row, havasuka nevoters row. Vanhu varida kunoona kuti varipo here pavoters row. Zek iri kuramba nevoters row. Zvinhu izvozvo zvinofanira kugarirwa pasi sekutaura kunogara kuchiita President Chamisa.
Right.
Let's sit down and have a dialogue.
Tapabata.
Fair, credible elections in 2023 and change the destiny of our country.
Aha. Takunzwai vadzokora. Let me ask you to hold it right there. When we come back, we will go back to Prof Mukonza. I think we are getting so much depressing news and stories here about Zimbabwe. We all deserve a little break and unwind a little bit. Do not go away. We're coming right back. Oh my goodness, that is a very popular dance in Matabeleland, in the southern part of Matabeleland specifically. This was taken from the Bulilima Dame celebrations, just to show you how beautiful people can be and celebrating and enjoying the good life in some parts of the country. If you're just joining us, this is Live Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington. Today we're talking about the end of 2022 and taking a peek into 2023. Join us on our Facebook pages and on YouTube. We will go back to our guests, and like I promised, we are going to move on to Prof Mukonza. Professor, if you can hear me, take us again into 2023. What needs to be done in 2023? Economics, politics, governance, give it to us.
Thank you very much, Mr. Zininga. I think we have explained the problem that the country faces. The country has been facing. I think these problems are not problems that are starting in 2022. They have been there for some time now. But what's critical for me in 2023 is the elections that are coming sometime in July or August. Why elections are critical, Mr. Zininga, is because elections are an accountability measure or an opportunity for citizens to hold the government that would have been in power to account by taking stock of what has it been able to do in the term that it has been given by citizens from the previous election. Now, if citizens are not happy, or if citizens have reservations about the performance of the current government, they have the right through elections to change by through the ballot box. But what I want also to emphasize, Mr. Zininga, is that while ZANU-PF may not be performing so well, I think the opposition political parties in Zimbabwe should not take it for granted that because ZANU-PF is failing and because ZANU-PF probably is not wanted by the citizens because of its poor performance, therefore they can just go and take advantage of the situation. The opposition must come up with plans, realistic plans, mm-hmm. that that will allow citizens to say, I think this particular party gives us a better option to ZANU-PF. There have been issues to do with some of the policies that our opposition parties have been putting forward. Either they are not realistic or they don't really show that depth that is needed to take the country forward. So elections for me are the big thing in 2023.
Okay, so I will need you, Zokora, to come in. Gentlemen, this is how are we going to play it because of our limited time. I'll come back to you, Zokora. I've got one question for you, and also allow you to have time to give Zimbabweans your message for New Year. Then we will come back to Prof so we can do the same, and we will then close down. So, Zokora, you heard what Professor Mkonza is saying about opposition parties coming with policies and structures that the people will accept. Do you see yourselves as CCC taking Zimbabwe to a better place than the current government right now?
CCC is the real deal. CCC will change the lives of Zimbabweans. It only takes a leader who cares about the people, who thinks about the people first, and who put people first. And I have already seen what President Chamisa has done. He has put citizens at the center of all decisions that are being made in CCC. ZANU-PF doesn't know who is making decisions in CCC, but it is the citizens. We have given back all the power.
We won't have a lot of time. Let's hear your New Year message in 20 seconds so we can also let our prof do the same. Time is very... Yes, sir.
Kungotaura muchidimbu kuti vana veZimbabwe tiriteka. Hatina hurumende, maona vanhu vekurima vachizviitira zvinhu zvavo vega. Muri kuona President Chamisa nevanhu veCCC vari kufamba vachipa vanhu mahamba kumachemberi kumaruzevhoko. Ndozvataakutongoita, taakutongozvionera tega nekuti hatina hurumende.
Let me...
2023.
Prof, may you please come in, Imimi, as quickly as you can. Do you think as analysts and consultants you are doing enough? Answer that for us and please give us your parting word.
I think we are trying our best, but probably those that we are giving advice to or those whom our analysis is intended for are not listening. My message to Zimbabweans is that politics generally determines, the other aspects of human life.
Mm-hmm.
So it is important for Zimbabweans to ensure that the politics gets right. They have an opportunity in 2023 to...
We have to wrap up now.
Yes, and... once they deal with the politics, the rest will fall into place.
Aha. Gentlemen, I appreciate you for taking your time to come and join us today, as this was our grand finale show for the year. And when we come back, we will be in 2023. Thank you very much. We thank our callers, our viewers, and all the listeners. Again, when we come next year, we hope to give you better, and we will stay on top of the game from here and the rest of from the rest of us at Voice of America. We wish you happy holidays. And I am Evans Zininga saying good night.